Ndakamuke inini ka ndakamuka ndo pandakabva ndauya ndavaenda notestwa kuMSF. Saka kutestwa kwandakaitwa ndobva ndatanga kurapwa. Ha, 1 week time ndandatosimba. Saka ndofunga mumaraini mami nevanhu vakawandisa vaitorwara. Inini ndina ndakutovadzidzisa manje kuti endai kuMSF munotestwa uko. Mukangonotestwa zvese zvinoita zvakanaka. Saka ndakatoona kuti iko zvinoizvi vanhu vese kana ndikatosvikira munhu ari kurwara ndikamuti enda anotestwa akutomhanya anotestwa sezvo MSF yedu haisatambira hayo vanhu vasina nhumbu chichi ndozati endai kuparire nyatwa kana kuHarare Hospital muno unotambirwa murapwa ikoko unotorarama upenyu hwako zvakanaka zvokuti mumwe munhu anofungidza kuti kana ukanzi HIV positive ka watofa unenge usina kutombofa ukatoba unotorohwa nemapurisa sembavha cheche yaba havanena zvokuti havatombozviziva izvo kuti uri positive. Saka vakutozviona mazuva anoti kutotestwa kuri nani.